Manyuchi anoti mitambo irikuwira pasi zvinotyisa munyika nekuti vakuru vemahofisi ezvemitambo vari kukanganwa zvavakapindira basa kana kuti havazive zvachose zvavanofanira kuve vachiita mumahofisi aya. Manyuchi anoti vakawanda vakapiwa basa rekusimudzira mitambo vave kutora mahofisi aya semabhizimisi ekumba kwavo vachikanganwa kuti varipo kubatsira nekusimudzira vatambi.
Tambe muno muzimbabwe yese irikudonha pasi. Zvokupa kuti dzike pasi ndeye kuti nemumwe munhu anoti kana ari muhofisi make anongofunga kuti it's a personal office instead yekuti abatsire vanhu vari panze.
Manyuchi anoti akapedzisira abatsirwa nevekunze vekuzambia kusvika pakutora bhande reAfrica Boxing Union nereWorld Boxing Council mushure mekunge ashaya aimubatsira muZimbabwe.
Kuti ndizoonekwa kunzi ndinogona boxing ratanga kuonekwa kunyika yeZambia asi mono macho ndaingogona ndichirova munhu wese hapana akandiri kugonesa kuti apa tine diamond rakavanzika asi nyika yekunze ndiyakaita se ndiyo yakandiona kuti apa tine diamond zvase riri pachena ndo kutorwa kwandakaitwa.
Manyuchi nezuro akaparura chirongwa chake chekusimudzira vatambi vechiiki vane tarenda checharles manyuchi sports academy icho chichange chine vatambi kwete vetsiva chete asi vemimwe mitambo yakaita sevolleyball, basketball, tennis, netball nesquash. Manyuchi anoti ari kuda kupa mukana neruyamuro kuvatambi vechidiki vane tarenda asi vachishaya rubatsuro rwekuti tarenda iri risvike pavanofanira kusvika.
Manyuchi Sports Academy tiri kuedza kuti tidzidzise vana from the grassroots kuti vachiri vadiki kuti vasabatira mitambo pamusoro vatange vachiri vadiki kusvika vakura kuti vazaexcelawo kusvika patakasvikawo nekusvikawo pakasvikawo vari kumberi.
Muzinda weManyuchi Sports Academy unonzi watosimuka kuvakwa kuchivhu uko akapiwa nzvimbo pasina muripo yakakura kusvika mahekita mashanu nevechikomba Rural District Council. Semavambo, Manyuchi akanyorerana chibvumirano chemakore maviri nevatambi vetsiva vechidiki vapfumbamwe Evans Usaihwevhu, Future Mazira, Alia Piri, Hassan Milanzi, Melissa Matanhire, Caroline Dube, Brandon Dennis naTinashe Majoni avo vatange vari pasi pevarayiridzi vetsiva vepamusorosoro. Semutambi wetsiva Manyuchi anoti atanga nemutambo uyu kuitira kuti nhoroondo yakasimba yevatambi vetsiva vemuno pasi rese isadzime nekuwana vanoramba vachiisimudzira.
Patakasvikawo isusu kwanga kuna kana Kilimanjaro ukauya waina mosquito zvenyika nhasi unoona South Manyuchi. Saka academy yedu ida kuti mutambo usaperere kune South Manyuchi uenderere kune vanhu vachidiki vatiri kuzama kuti tisimudzire mukati memutambo weSouth Manyuchi Sports Academy.
Asi Manyuchi abuda pachena kuti kutanga hurongwa hwevechidiki uhu hazvireve kuti haachapinda munhandare achiti iye ari kugadzirira kutora zvekare bhande rake reWorld Boxing Council iro akatorerwa naKwadratilo Abdulov weUzbekistan. Manyuchi akamirira achakunda pamutambo waAbdazorov naSon Potter uyo ave nemukombe uyu kuti azive kuti acharwa nani kuti atore bhande iri zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.